Oh, handi chokwadi here, Ishe ndino gamuchira. Kugamuchira chii, vimbiso yese yavakaita ndeyangu. Zvino, tisati tagara pasi, ngati kotamisei misoro yedu kwechinguvana kuitira kuti ndirege kukanganwa kunamatira mahengechefu aya pano.
Our Lord, we are grateful to thee tonight for the song.
Ishe wedu, tinokutendai manheru ano nekuda kwenziyo dzeZioni, nekuda kweivhangeri yechinyakare inochenesa mwoyo yedu kubva kune zvakaipa.
And for the most gracious promises in the Bible is ours. By faith.
Uye nokuti vimbiso hurusa dzenyasha dziri mubhaibheri ndedzedu. Nokutenda tinodzigamuchira. Uye tinoziva kuti Mwari havaremekedzi munhu. Uye muchizvarwa chaigara Pauro, vanhu vakawanda kwazvo vairwara. Vakaunza kwaari mahengechefu, maaproni, kuti azviise pamuviri wake. Uye zvadaro zvotorwa kubva pamuviri wake kuenda kune vanorwara nevanotambudzwa. Uye magwaro anotiudza kuti mweya yetsvina yakabuda muvanhu uye zvaivatambudza zvikavasiya. Nokuda kwekutenda kwavo muna Ishe Jesu, Mwari, Pauro akasoenda pose kwemakore zviuru zviviri muupo hwenyu. Chizvarwa ichocho chakapfuura pamwe naye, asi muri Mwari wezvizvarwa zvose. Zvino vanhu manheru ano vakatenda kwamuri uye tiri kukumikidza kwamuri. Manheru ano hengechefu idzi nemapasuru madiki ezvinhu, uye tichitenda nemwoyo wedu wose kuti muchapindura munamato wedu uye vachaporeswa. Zviite, Ishe, tinozvitumira kwavari kuitira mbiri yaMwari nemuzita raJesu mwanakomana wavo. Amen. Mungagare henyu pasi. Uye avo vaisa izvi kumusoro vanogona kuuya kuzozvitora mushure mekupera uku kweshumiro. Ndiri kufara zvikuru manheru ano. Ndanga ndiri kunze seri kugoma uko nhasi, ndichangobva kupedza hurukuro dzandanga ndichifanira kuva nadzo, ndikaendako kunonamata. Uye nguva yese pandinopinda muzuva iri remugwenga, rinondiita sekuti ndide kudzoka zvakanyanya. Asi chinhu chimwe chete chandinofara nacho manheru ano, mudzimai wangu. Sekuve hedu tanga tiri pamwe chete, uye akaona zviratidzo zvikuru zvaMwari zvichiratidzwa uye zvichiitika. Akanga ari zasi kurwizi zuva riya kuJeffersonville, apo mutumwa waJehovha akazviratidza kekutanga. Zvakanga zvakaiswa muAssociated Press munyika yose. Ave aive 1933. Akanga akamira ipapo, asi akanzwa izwi, asi haana kuona chiedza. Uko, kunyange vanotora mifananidzo yemapepa nawo, vakaona chiedza. Asi akanga achiri mudiki kwazvo panguva iyoyo, uye aine makore angangoita 12, uye haana kumboona chiedza. Akanga akatarisa vanhu, vazhinji vakanga vachifenda. Zvino, chakangogarapo ingangoita miniti imwe, ndokubva chadzokera chakananga kumatenga chaiko zvakare. Zvino, vemapepa nawo vakaisa chinyorwa chikuru, chiedza chisinganzwisisiki chinooneka pamusoro pemushumiri weBaptist wemunzvimbo imomo paaibhabhatidza. Zvikaenda nzira yose muCanada, zvikava mupepa nhau reCanada. Zvino, anenge makore matatu kana mana apfuura, pandakapedzisira kuva muPhoenix, ndinotenda kuti vaiva hama Jack Moore vaiva neni, kuti vakaita sekunge mudzimai wangu anonyara zvikuru. Zvino saka vakamudaidza kupuratifomu asingazvitarisire. Zvino akaita sekunge achafenda. Zvino akauya mushure mekunge ndatosvika papuratifomu, uye chizoro chaivepo cheshumiro yekunamatira vanorwara. Uye akati kekutanga paakanga ari muupo ihwohwo saizvozvo. Uye usiku hwemarumwe zuro akamuona papuratifomu. Kekutanga kaakamuona pachaive pano chakamira papuratifomu. Zvino pandakasangana naye panze, iye misodzi yaive mumaziso ake ndokuti, "Billy, kekutanga muupenyu hwangu ndachiona." Akati, "Ini wanga uchinamatira mumwe mudzimai." Uye akati, "Ndachiona chichiuya pamberi pake chaipo ndokumira ipapo kuchinguvana, chikatenderera pawanga uri, uyezve pawangomira kutaura, chabva chaenda. Saka ndinofara nazvo nokuti chauya pamberi pemeso ake. Munoona mudzimai mudiki iyeye ane zvakawanda zvaanopfuura nemazviri, uye saka ndinofara nekufara nokuda kwazvo. Zvino mangwana manheru ishumiro yekunamatira vanorwara. Munoziva tanga tichitaura svondo rino kuti shumiro dzekunamatira vanorwara dzaizouya chishanu manheru. Zvino uyai mangwana masikati kana kutanga kwemanheru dzinenge 6 o'clock kuti musazokanganisa imwe shumiro yese. Uye Billy, Leo, Jean nevamwe vachange vari pano vaine makadhi okunamatirwa kuti vakupe kadhi rokunamatirwa. Ndipo patinounza vanhu papuratifomu tovanamatira. Iye zvino tave ndinofanira kuita misangano yemaamerica nenzira yakadzidziswa vanhu yekuturikwa kwemaoko. Zvino ndiro gwaro, asi itsika yechijudha. Izvozvo hazvisi zvemarudzi, asi marudzi akazvitora. Murudzi aiti, handina kukodzera kuti muuye mumba mangu, ingotaurai shoko uye muranda wangu achararama. Ndizvozvo. Asi muJudha, uyai muise maoko enyu pamwanasikana wangu uye achararama. Nona, ndiyo yaive tsika yavo. Yakanga isiri yemarudzi. Usiku neusiku, awa neawa, nemumasikati neusiku, mweya mutsvene unouya uchizarura uchipfuura nemuchivakwa uchitaura zvakavanzika zvemwoyo. Unozviona nguva dzese. Ndezvekukuzivisai kuti upo hwaShe huri pano. Zvino kana maingozvigamuchira, munozoporeswa pakare ipapo, nokuti kuporeswa kwese kwauchaitirwa kwakatopera kwavepo kwemakore chiuru nemazana mapfumbamwe. Ruponeso rwese rwauchazogamuchira rwakabhadharwa kare nderwako kuti ungorugamuchira pave nemakore chiuru nemazana mapfumbamwe kana kudarika kubva pazvakave ruponeso rwako. Asi zvino munondicherechedza pamisangano, ndinoti zvichaita kuti utende here? Munoona, zviratidzo nezvishamiso hazvisi zvokuporesa kana zviruponeso, asi ndezvekuita kuti vanhu vacherechedze nokunzwisisa kuti upo hwamwari huri pano. Zvino iye kana iye kuti zvingazova sei, zvakanyanya kuva zviri chishamiso. Tiri kutongotanga zvino kuona zvishamiso. Zvino kana zvasvika kumunhu, pave nevakati wandei vavo vakasimuka kubva pamastirecha nemawiricheya nezvimwe uye vobuda. Ichocho hachisi chishamiso chaicho. Kwete, munoona, kunyange Christian Science inazvo izvozvo. Chinogona kuva chinhanho chepfungwa chaunogona kuve uri woshandura mafungiro ako. Zvino hatitendi kuti kwaiva kudaro, nokuti ndinotenda kuti kwaiva kutenda. Asi zvakadaro, ndakanga ndiri kuLa Salle-Lorraine, France. Ndaive kuParis. Zvino ndakaenda zasi kunzvimbo yavakanga vaine mudzimai akafa, akanga arere imomo, aiva akavigwa. Zvino vakakwiza dombo ipapo. Vanhu vaipindamo nevakaremara madondoro ndokuaisa pasi ndokufamba vachienda kubva pakukwiza dombo iroro pamusoro pemukadzi iyaya akafa. Munoona, akafa uye haachakwanisi kureverera sezviri. Pane murevereri mumwe chete pakati pamwari nemunhu, zvino ndiKristu Jesu. Ndichibva mumhuri yechikatorike, ndinoziva kuti vanotenda mune vanhu vanofa, kuti iyo mweya yavo iri kuvareverera yakasiyana-siyana, imwe yezvematongerwo enyika uye imwe yezvimwewo zvinhu. Kwandiri ndezvemidzimu. Handisi kurwadzisa manziviro enyu, ndinoimba, asi ndinofanira kutendeseka. Munoona, chero chipi chinodegetera kuvakafa ndechemudzimu. Vakandibvunza izvozvo kuMexico uye vakati, ko Jesu? Ndakati, haana kufa, akamuka zvakare, anorarama nokusingaperi. Maona, haana kufa, mupenyu. Vamwe vose vakapfuura izvo gwaro rinotaura kuti ava vari ikoko havakwanisi kuuya kuno, uye ava vari kuno havakwanisi kuenda ikoko. Hapana munhu akamboyambuka kana achazomboyambuka. Saka zvatopedza nyaya yacho kana Jesu akataura kudaro. Asi tinowana zvinhu izvi zvichishanda. Saka zvino uye usiku wega wega, mweya mutsvene uri kuedza kuunza kwamuri upo hwavo pauzima pano. Kwete upo hwemunhu. Munhu anogona kuzvininipisa chete nechipo, anogona kuzviisa pasi mune chimwe chiyero chemweya chinogona kuzarura Mwari kwauri, asi hachaimboshanda kusvikira iwe pachako wachitenda uye wachigamuchira. Zvino chinobva chashanda. Munoona, kana maigara ipapo uye mumwe nomumwe wenyu asingatendi shoko racho, hachaimboshanda. Jesu paakaenda kune vekwake chaivo, nyika yekwake, haana kugona kuita mabasa makuru mazhinji nokuda kwokusatenda kwavo. Uye kana akatadza kuzviita kareko, haakwanise kuzviita zvino nokuda kwokusatenda. Munoona, kutenda kwenyu. Saka zvinotorera iwe neni pamwe chete nemweya mutsvene kuunza zvinhu izvi kuti zviitike, kundiita kuti ndifare, kukuitai kuti mufare, nokuti Mwari vari pano vanochengeta shoko ravo. Asi kana mweya mutsvene wakwanisa kuuya mumusangano uchinyatsozadzisa chaizvo kusvika pagwaro rezvawakataura zvaizoitika mazuva ekupedzisira, woenda nepamusoro peungano sezvaakaita paive pano, uye uchinzvera zvakavanzika chaizvo zvemwoyo uye nemifungo nevavariro dzemwoyo nepfungwa, ko mumwe munhu angapokana sei? Munoona, hecho chishamiso chakakwana, chakanyanya kuva chishamiso kudarika chirema chinofamba, nekuti hazvigoneke kuti izvozvo zviitike pasina simba remweya. Rinofanira kunge riri simba remweya rinoita izvozvo. Saka uye zvakare unozviona zviri chaizvo zvakavimbiswa nebhaibheri nezvavanote zvatinotenda. Chishamiso chinodarika kudanidzira, unoona, chinotori chishamiso chinodarika kutaura nendimi. Pauro akataura kudaro, kunyange zvipo zvechokwadi zvemweya mutsvene zvekutaura nendimi zvinotori chishamiso chinodarika izvozvo. Tiri pachishamiso chekupedzisira chakafanira kutaurwa saizvozvo nebhaibheri. Saka manheru ano haufanirwe kumirira kusvika mangwana manheru kuti uuye nemumutsara kuti ugoturikwa maoko. Zvino kuiswa maoko pamusoro pako hakuna zvakungaite zvingadarike kunzvera mifungo yemwoyo. Kwete zvakadaro kwandiri, zvino unogona kungozvigamuchira wobatirira pazviri ndezvako uye wozvitenda nemwoyo wako wose. Asi mangwana manheru, kana iwe rugwaro runoti endai pasi rose muparidze evhangeri kuzvisikwa zvose, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda, zviratidzo zvose. Uye zvakare pakupedzisira akati kana vakaisa maoko avo pane vanorwara vachapora. Ichokwadi, avo vano izvo ndizvo zvichatevera vatendi. Zvakanaka. Zvino isu tiri vatendi, saka nenzira iyoyo tinova neusiku hwega hwega hwokuisa maoko pamusoro pevanorwara. Uye Mwari vakaita zvishamiso zvikuru navo. Takava nezvishamiso zvikuru nekunamatira mahengechefu. Takava nezvishamiso zvikuru nekunzvera mifungo yemwoyo. Unoona, zvose pamwe chete zvinoshanda kuti Mwari vakudzwe. Hazvisi zvemunhu, hazvisi zvechechi, ndezvekubwinya kwaMwari. Kubwinya kwaMwari. Zvino tisati tavhura shoko zvino manheru ano, tinogona kuvhura mapeji seizvi. Asi Mwari vanofanira kurivhura, nokuti rugwaro haruna dudziro yepakavanda, asi Mweya Mutsvene wakanyora gwaro ndiwo mududziri waro. Saka ngatikotamisei misoro yedu zvino tichinamata. Uye vangani vangada kurangarirwa mumunamato? Ungangoita kuti zvizivikanwe nemaoko ako akasimudzwa here? Chero zvazvingava, Mwari, tarirai, tose tine zvatinoshayiwa, hatidaro here? Ndine chishuwo zvakare, shamwari, ndakasimudza maoko angu mudenga. Baba vekudenga, takazvininipisa uye murunyararo nekuremekedza. Tinouya muupo hwenyu hukuru tichiziva chinhu chimwe ichocho chisati chaitika. Muri pano nokuti makavimbisa kuti muchava pano. Makati musati maenda, vose panoungana vaviri kana vatatu muzita rangu, ipapo ndichange ndiri pakati pavo. Uye kana vakatenderana pamusoro pechero chinhu chimwe zvacho, maererano nechinhu chimwe vakakumbira, vachagamuchira. Ishe, kuunza vimbiso yenyu kune ava vakatengwa neropa renyu, ndinokumbira kuti murume wese, mukadzi wese kana mwana vasimudza maoko avo manheru ano, munoziva mwoyo yavo, dai vakagamuchira zvavari kukumbira, zviite Ishe. Tiri vanhu vane zvavanoshayiwa. Tiri kufamba munyika ine rima, ine muvengi wenyu mukuru, uyo wataisakwanisa kurwisana naye zvachose dai pasina mweya wenyu mutsvene. Naizvozvo tiri kuvimba, tichitenda uye tichizviita mukutenda kuti achaenda mberi kwedu ojekesa nzira. Mune hwinza dzakawanda munzira dzakagadzirirwa tsoka dzedu dzakaneta, asi tiri kuedza kutevera matsimba etsoka ane ropa aiye akakunda rufu, Gehena neguva. Titungamirirewo manheru ano nemweya wenyu mutsvene, Ishe, kumashoko anofanira kutaurwa. Mobva matungamira mashoko kumwoyo unoashuvira. Zvino Ishe, dai pakupera kwemusangano uye tave kuenda kudzimba dzedu dzakasiyana-siyana, dai takwanisa kutaura zvakare sevaya vakabva kuEmausi. Mwoyo yedu haina kutsva here matiri paanga achitaura nesu munzira nokuti tinozvikumbira muzita raJesu uye nokuda kwake. Amen. Munemi muri kuchengeta magwaro, vhurai neni zvino kubhuku rekutanga remadzimambo. Ndinoda kuverenga chikamu kubva mundima 17, chitsauko 17 waro. Uye ndichatangira pandima
14.
Verengai ndima 14, 15 ne16 dzechitsauko 17 cherekutanga remadzimambo.
For thus saith the Lord God of
Nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, upfu huri mudenda haungaperi, kana mafuta ari muchinyu haangaperi, kusvikira pazuva Jehovha raachanayisa mvura panyika. Zvino akaenda akandoita sezvakataura Eria. Zvino iye mukadzi naiye neimba yake vakadya mazuva mazhinji. Uye upfu hwakanga huri mudende hauna kupera, kana namafuta akanga ari muchinyu haana kupera.
According to the word of the Lord, which he spake by Elijah.
Maererano neshoko raJehovha raakataura kubudikidza naEria.
It must have been almost daylight.
Anofanira kunge aive mambakwedza.
When she was awakened,
paakamutswa, akatendeudza musoro wake wakaneta papiro, paakanzwa kakuchema kane kakuungudza kadiki kune rimwe divi rekamuri. Uye akanga asina kukwanisa kurara usiku hwose, akanga achingoshanyarika nokuda kwedambudziko guru iri. Kakomana kadiki kainge kamuka zvakare, kasina kukotsira zvingadarika maminitsi makumi maviri kana makumi matatu. Uye ndinonzwa izwi rake diki richiti, amai, hamungaendawo here munotarisa mumupanda wekuchengetera chikafu zvakare, muone kana musingorina chimedu chidiki chimwe chete chechingwa. Ndine nzara chaizvo, handisi kutongogona kurara.
And as she looked in his
uye pavakatarisa kumeso kwake kudiki ne matama ake madika adzoka mukati, uye nemaziso ake madika achishanduka kuita yero, bvudzi rake refu rakarembera nekuda kwokusagerwa, kashati kake kadiki kekurarisa kakabvaruka, misodzi mikuru kubva mumaziso mavo yakadonhera kumeso kwake kudiki, vachimupuruzira padama ndokuti,
tried to go to sleep and understand.
Mudiwa, edza kurara uye unzwisise.
There had been 3 years, there had been no rain on the earth.
Kwakanga kwapera makore matatu kusina kunaya mvura panyika.
She knelt down on the floor, I can see her as she
vakapfugama pasi ndiri kuvaona vachichema kuna Mwari.
She said, oh Lord God,
vakati,
Jehovah,
oh Ishe Mwari Jehovha, ndimi Mwari wamadzibaba edu vakapa chokudya vana venyu nekuvachengeta kwemakore. Uye ndakaedza kurarama zvakatendeseka uye zvakarurama kwamuri. Uye zvino ndiri pano ndichiona mwanakomana wangu muduku achichemera chimwe chinhu chokudya uye pasina chokumupa.
For many weeks now we've been lancing ourselves up.
Kwemavhiki akawanda zvino tanga tichizvinyima kusvika pekuti tinodya kamwe chete mumazuva matatu kana mana oga oga. Uye zvino zvose zvapera kunze kwehupfu shoma shoma nechipunu chemafuta chete.
And I'm trying to hold it off until daylight.
Uye ndiri kuedza kuzvimisa kusvika kwaedza kuti tisazofa huchiri husiku.
What have I done, O God?
Ndakaiteiko, O Mwari?
Your hand.
Ini murandakadzi wenyu ndakararama zvakatendeka.
My husband was lost in battle, the battle for the Lord.
Murume wangu akafira muhondo. Hondo yashe. Zvino ndanga ndiri chirikadzi kwemakore akati wandei zvino, uye ndakaedza kurarama zvakarurama nekuchengeta mirayiro yenyu. Zvino kana iri nguva yangu yekuenda, handina basa nazvo, asi kakomana kangu kadiki zvinongobvarura mwoyo wangu kuita zvidimbu zvidimbu kumunzwa achikumbira chinhu chokudya pasina chekumupa. Akapedza kunamata akasimuka. Mukomana aiva adzokera kunorara zvakare kwenguva shoma. zvino akanga asimudza maoko ake uye hanzu yokurarisa yakabvaruka yaakanga akapfeka yakanga yotopera. Anoenda kuwindo kundotarisa panze uye kunze kwave kuda kutoedza. Oh, kwaipisa zvikuru. Mhepo dzinopisa dzokutongwa dzakanga dzichivhuvhuta panyika yakanga yakanganwa Mwari. Izvi zvakaitika panguva yaitonga Ahabhu, mambo weIsraeri aiva neutsinye uye akaipa zvakanyanyisa. Uye akanga aroora mutadzi Jezebheri, uyo aiva munamati wezvifananidzo. Zvino muchato wemasanganiswa akadaro haumbobudirire, hazvitongogone kudaro. Pamwe mukadzi ndiye anozouya kunzira yemurume, kana kuti murume ndiye anozoenda kunzira yemukadzi. Uye aiva mudzimai mudiki anoyevedza zvikuru. Zvino Ahabhu aingove mutende anodziya. Akabvumira kupfungwa dzake ndokuti, oh, manje chinamato hachinei nechekuita neni, ndiri mambo. Uye nechekare vainge vatoputsa maaritari aMwari ndokuvaka maaritari aBharimu, kana kuti Bhaari waro. Uye kaitiro kacho kakange katonyanya kurwisa chinamato chechokwadi, kusvikira vashumiri vaive pasi pekumanikidzwa kwacho vakabvumirana nazvo. Imwe nguva yapfuura ndakapa chitaurwa pamusoro pevashumiri kana chimwe chinhuwo muzuva rino. Zvino rimwe boka rakasangana neni rikati, hama Branham, ungano dzedu dzinongotimanikidzira. Ndizvo zvinokonzeresa. Ungano inobuda kana mushumiri akasavafadza. Uye kwenguva yakareba vashumiri vakawira pasi pesimba ramambo nokuti chivi chaibvumirwa. Pakanga pasina miganhu. Mufananidzo wakanaka kwazvo wanhasi, nokuti nyika yakanga yatsigira zvinhu izvi. Vanhu vaida kuve nemukurumbira. Vakafunga kuti chero bedzi nyika yaitaura kudaro, zvakanga zvakanaka. Ndiwo matauriro avanoita nhasi. Chero bedzi nyika ichiti zvakanaka kutengesa doro, saka zvakanaka kurinwa. Kana nyika ikabvumira vakadzi vedu kupfeka zvisina kukwana mumugwagwa uye mutemo haungazovasunge, handiti zvakanaka kuzviita. Zvingave zvakanaka kunyika, asi mumabhuku aMwari une mungava uye uchafanira kupindurira pamberi paMwari. Asi vakanga vawa vakatozobvumirana nazvo pasi pekumanikidzwa. Zvino nyika yaibudirira, uye vakafunga kuti kubudirira kwaiva chiratidzo chokuti Mwari vaiva navo. Ichocho hachisi chokwadi zvachose. Mwari vanouya kwauri. Pane tsumo yakare, tsumo inozvidza Mwari, inotaura kuti Mwari vanobatsira avo vanozvibatsira. Inozvidza Mwari. Mwari vanobatsira avo vasingagone kuzvibatsira. Ndimwari weavo vanoda ngoni, uye ndimwari vane tsitsi. Uye tsumo iyoyo inotaura kuti vanobatsira avo vanozvibatsira. Kana uchikwanisa kuzvibatsira, haudi rubatsiro rwavo. Asi vanobatsira avo vasingagone kuzvibatsira. Asi nyika yakanga yafunga chero bedzi vakanga vachidya zvakanaka uye vakapfeka zvakanaka kuti zvinhu zvose zvaizova zvakanaka. Asi pane mumwe akanga achiri wechinyakare aitenda kuti kuna Mwari vakanga vari vechinyakare. Aitenda kuti kuna Mwari vanochengeta shoko ravo. Aitenda kuti Mwari vaAbhurahama, Isaka naJakobho vakanga vari vatsvene uye vaida kuzvipira kuzere kuutsvene hwavo. Asi Jezebheri neboka rake rechizvino-zvino vaimuvenga. Akanga ari mufundisi wavo, asi havana kuzvitenda. Saka akatozohwanda neupenyu hwake. Zvino Mwari vakanga vamutuma kumusoro mugomo, uye vakati vakamupa shoko ndokuti, buruka unoudza mambo uya wakara neutsinye. Zvanzi naJehovha, hakusi kuzonaya kunyange kana nedova richadonha kusvikira wazvidaidza. Vakazvipa mumuromo waErisha kudana mvura inonaya payainge yava nguva yacho. asi aive nemakiyi ekudenga aikwanisa kurivhara kana kurivhura zvino vakati ndinoda kuti ukwireko uchibva murenje reizvi kupinda murenje waro kubva munyonganyonga iyi buda kubva pakati pavo wakavaparidzira uye havana kuteerera uye vari kuramba vachiwedzera kuipa kwira kurenje uye ikoko gara pasi parukova Keriti uye ndatorayira makunguwo kuti akuchengete. Kana vanhu vakasadaro mwari vane makunguwo anogona kuzviita. Johani akati mwari vanogona kubva pamatombo aya kumutsira Abrahama vana. Jesu akati kana vakanyarara pakarepo matombo anobva adanidzira. Mwari vanogona kuita zvavanoda. Vakati ndarayira makunguwo uye achakupa zvokudya. Zvino akamuvigira nyama nechingwa. Mumwe munhu akati imwe nguva akazviwanepi hama Branham? Ndikati handizive. Chinhu choga chandinoziva akauya nazvo. Akazviwana kubva panzvimbo imwe chete iyo Jesu akaita paakatora hove shanu uye ne kana mabhisikiti mashanu nehove mbiri uye akapa chokudya kuzviuru zvishanu zvakabva muruoko rumwe chetero runosika rwamwari samasimba. Akamuvigira hove nechingwa makunguwo. Akagara pasi ndokuzvipa kuna Erisha. Zvino iye ndokuzvidya ndokukotama ndokunwa mvura muchitubu. Mwari vakanga vachizorodza muprofita wavo. Ndinofara kwazvo kuti Mwari vane nzira yekupukunyuka nayo. Uye pavakafunga kuti anopenga muprofita uya wakare mutana anouraya mafaro. Nguva dzose anoedza kubvisa mufaro mumapati avo maduku ekufara avakanga vachiita achivaudza kuti chakanga chiri chivi. Uye Mwari iye achitevera kutuma kwaMwari akakwira mumakomo akandogara pasi panzvimbo yakakwirira, nzvimbo yakaomesesa munyika. Asi Mwari vakaita kuti rukova rurambe ruchiyerera. Zvino vakanga vari zasi uko vachitsenga rurimi rwavo vachida mvura. Unoziva Mwari vane nzira yekupindura nayo munamato. Mudzimai mudiki uyu akanga ararama akatendeka. Ainge asina kuzoroorwa zvakare. Aigara asina kuroorwa kuti agosangana nemurume wake mukubwinya. Aive mudzimai anoremekedzeka. Zvino kwemavhiki dende rainge richienda richidzika richidzika. Zvino naiye achiramba achinyengetera uye zvikaramba zvichiita sekuti paive pasina tariro inooneka chero kupi zvako. Munoziva ipapo tinogona kuwana chidzidzo kubva pazviri kuti kana wanamata ukazadzisa zvese zvinodiwa izvo Mwari vanoda kuti uite uye ivo vonge vachiri vakanyarara havana chavanotaura uye zvakadaro wazadzisa zvinodiwa. Zvino chii chinozoitika ipapo? Kana uchiziva kuti wazadzisa zvavanoda uye waita zvose zvaunoziva kuita, ipapo kutenda hakuzungunuki. Kunongogara kwakadzikama uye kwofunga zvakanaka. Kutenda kunotora kubata kwako kwakasimba kusingaperi padombo remazera uye hakufambi. Muchinda mukuru iyeye anonzi kutenda. Ndagara ndichiti kutenda kune mvere pachipfuva. Pakunotaura zvimwe zvese zvinonyarara. Kana kutenda kwati nyarara, zvino zvinhu zvose zvinomira nokuti ndiye changamire. Zvino akanga azadzisa zvose zvaidiwa. Akanga ararama zvakachena. Akanga ararama zvakadzikama. Akanga ararama zvinoremekedzeka uye akanga azadzisa zvose zvinodiwa naMwari. Asi zvakaita sokunge vainge vakanyarara. Mwari vanozviita izvozvo imwe nguva kuti vakuedze kuti vaone kuti unozova nemhando yemadairiro akaita sei. Usazvikanganwa izvozvo. Kana ukapfuura nepapuratifomu wonamatirwa uye maoko oiswa pauri uye zvoita sekunge hapana chaitika, izvozvo hazvimise kutenda nepaduku zvapo. Wazadzisa zvinodiwa naMwari. Zvino kana wazviita, zvino kana uri kudududza pana Mwari, unoziva kuti mwoyo wako unokupomera. uye tinoziva kana mwoyo yedu isingati pomeri ipapo tinazvo zvino asi kana mwoyo yedu ichitipa mhosva hapana chikonzero chekuuya nepapuratifomu hapana chikonzero chekukumbira mwari chero chinhu nekuti hauna kutenda kwekuchigamuchira asi kana wazadzisa zvose zvinodiwa namwari zvinokutenda kunobuda kunze uku zvinokoti mwari ndimwari ndazadzisa zvinodiwa rugwaro runoti vanomirira pana Jehovha vachavandudza simba ravo vachabhururuka namapapiro sechapungu vachamhanya uye vasinganeti vachafamba uye vasingazivi serwiyo runoti ndidzidzisei ishe ndidzidzisei ishe kumirira itai kuti mweya wangu ugezwe muropa rekarivhari kuzadzisa zvese zvinodiwa kupisa mazambuko ese akapoteredza uye woti zvino ishe hapana chandinounza mumaoko angu ndinongobatirira bedzi pamuchinjikwa wenyu makazvivimbisa ishe ndiyo mhando yechinhanu chikonzero sei vanhu vachifunga kuti ndiri munhu anoda kumira ari ega asi mukamuri kana kuti uko kune rimwe divi rerenje ndicho chinhano chaunofanira kupinda machiri usati wafamba uchipinda mupurupiti iyi pano nekuti Satani anogara achidonhedzera madhimoni madiki kuedza kuvhiringidza chimwe chinhu uye unofanira kunge wakanyatsobatirira pamuchinjikwa usingavimbi nekugona kwako pachako pfungwa dzako pachako wakangozembera paruoko rusingaperi usingazviiti wakangwara usina pfungwa dzaunoti ndedzako pachako uri kungozvizarura uye uchirega mweya mutsvene uchitaura ndicho chinhano icho mwari vanoda kuti chechi yavo ive machiri pinda muchinhano ichocho mwari vanokuedza mwanakomana wese anouya kuna mwari anofanira kutanga aedzwa arangwa kuti vaone kana vachikwanisa kumira pakurangwa kana tikafamba tichiuya toti ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana wamwari kuti akafira zvivi zvangu uye akamukazve nezuva retatu akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwangu akaiswa maronda nokuda kwokusarurama kwangu kurohwa kwakandiunzira rugare kwakanga kuri pamusoro pake uye nemavanga ake ndakaporeswa kana ukataura kudaro nekureurura zvivi zvako zvose nekusarurama kwako uye nekugona kwako nezvose zvaunazvo wozviisa paaritari zvino ipapo usina chinhu muruoko rwako Satani achakupfuura nemuseve wose waanokwanisa asi kana ukatsauka kubva ipapo uye woti manje pamwe handina kuponeswa pamwe handina kuporeswa zvinoobva pane izvozvo bhaibheri rakati muri vana voupombwe kwete vana vamwari mwari vanoedza mwanakomana wese waabrahama sezvavakaita abrahama nokuti tiri mbeu yaabrahama nokuva takafa muna kristu tiri mbeu yaabrahama uye tiri vadyi venhaka maererano nevimbiso mbeu yaabrahama ndiwo mweya waiva naabrahama akanga aine vimbiso yaakapiwa uye kana baba vedu vakavimba namwari uye vakatora vimbiso chinhu chisingagoneki ndokubatirira pachiri kwemakore makumi maviri nemashanu chisati chamboratidzwa vachiwedzera kusimba nguva dzose mbeu yavo sezvaive zvakangoita baba hazvina mhosva kuti chii chinoitika kana tanamatirwa zvatoringana kana isu tabvisa zvese munzira tazadzisa zvinodiwa zvese tabvisa zvese munzira zvino chikumbira mwari uye womira ipapo uchiziva kuti uchazvigamuchira mwari vakaedza Jobho saizvozvo Jobho paakakumbira kunzwirwa ngoni akabayira vana vake chibayiro chinhu chimwe chete chaiva nemuprofita iyeye chaiva chipiriso chinopiswa asi ndizvo zvoga zvaidiwa namwari mwari havadi dzidzo uye nezvisina maturo zvakawanda vanoda mwoyo wakazvipira mukuda kwavo havakukumbiri kuti upfeke neimwe nzira kana kuenda kune zvimwe zvinhu kana mamwe makoreji kana madhigiri vanokumbira mweya wakazvininipisa munyoro wakaputsika nemwoyo unoda kuvagamuchira vakaedza Jobho uye kuti vaone kuti imhando yemadayiriro avaizowana maari Asi pavakatora makwai ake, ndokutora nzombe yake, ndokutora ngamera dzake, ndokutora vana vake. Ndichaona zvinotaurwa naJobho zvino. Zvino iye akati, Ishe vakapa uye Ishe vatora. Zita raShe ngarirumbidzwe. Vakawana zvavakanga vaudza Satani izvo zvavaiva nazvo muna Jobho. Hapana mumwe akafanana naye panyika. Ipapo mabhanan'ana akatanga kutinhira, mheni ikatanga kupenya. Mweya wakauya pamusoro pemuprofita. Zvino akadanidzira, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Zvino pamazuva ekuguma achamira panyika. Kunyange honye dzemunyama yangu dzikaparadza mutumbi uyu, kunyange zvakadaro munyama yangu ndichaona Mwari, wandichazvionera pachangu. Meso angu achamuona, uye kwete mumwe. Vakaedza vana vechiHebheru kuti vaone mhando yemadairiro avaizoita. Vakanga vapupura pakati pevaHedheni kuti kwaiva naMwari mupenyu, kwaiva naJehovha Mwari, uye kuti vaiva Mwari vekudenga uye naMwari wepanyika. Uye vakanga vakabata mweya wose muruoko rwavo. Saka Mwari vakavatendera kuti vaedzwe, uye vakanga vazadzisa zvose zvaidiwa. Vakanga vanamata uye vabvisa zvinhu zvose munzira. Uye vakaramba kupfugamira chifananidzo chamambo. Zvino akaita kuti vira ripise zvakapetwa kanomwe kupfuura zvaraivera mboitwa. Uye pasina kupokana kuti Satani aedza kuvaudza kuti uku ndiko kuguma kwenzira. Ndinofarira matauriro avakaita. Mwari vedu vanogona kutidzikinura kubva muvira remoto. Asi zvisinei hazvo, kana vakasadaro hatisi kuzotyora mirayiro yaMwari. Tichagara takatendeka. Regai kutenda kwedu kudanidzire nemumakore anotevera kuti takaramba takatendeka kuvimbiso yaMwari. Mwari vangu vanokwanisa kundiporesa kubva pane izvi, kana kuti Mwari vangu vanokwanisa kundibvisa pawiricheya iyi. Mwari vangu vanokwanisa kuita izvi. Asi ndakavagamuchira semupodzi wangu, ndakareurura zvivi zvangu, kusatenda kwangu, uye ndikapupura kuti ndinotenda kuti ndivo mupodzi wangu. Chero zvingauya kana zvinoenda, kana ndikasapora nhasi ndichava mangwana, kana ndisina mangwana ndichava negore rinouya. Ishe vakapa uye Ishe vakatora, zita raJehovha ngarirumbidzwe. Hezvo kazvazvaive. Zvino vakati vapinda muvira remoto, pasi pekuedzwa, vakaramba vakabatirira zvakatendeka kusvika kumagumo. Asi Mwari vakanga vavepo pakare ipapo, uye vakavadzikinura. Vaiziva kuti vakanga vanamata zvakakwana, zvivi zvavo zvakareururwa. Vaiziva kuti vakanga vazadzisa zvose zvaidiwa. Asi zvakadaro, vaiita sevakanyarara. Vakanyarara chete kuti vakuedze, kuti vaone chaizvo zvauri, kuti zvii zviri mukati mako. Ona kana uchinyatsorevesa kubva pamwoyo wako zvauri kutaura nemiromo yako. Ngazviende pakadzika. Tinogona kutaura nemiromo yedu, asi mwoyo wedu uri kuzvitaura here? Zvino mudzimai mudiki uyu vaakaziva kuti akanga azadzisa zvose izvi zvaidiwa. Asi zvakadaro, Mwari vakanga vakanyarara. Zvaiita sokunge vainge vasina kana hanya naye. Vakanga vasina hanya kuti airarama here kana kuti afa. Asi nguva dzose Mwari vakanga vachishanda. Akanga asingazivi nezvazvo. Asi Mwari vakaudza Eria, vakaomesa rukova, vakatambanudza ruoko rwavo ndokumisa rukova kuti rusaerera. Zvino Eria akati, Ishe, sei rwamira? Vakati, ndarayira chirikadzi kuti ikupe zvokudya. Vakanga vatomurayira kare, mudzimai akanga asingazvizivi. Vanogona kunge vakarayira kwauri chapupu chekuporeswa kwako. Unogona kusazviziva, asi ngoramba wakamirira paunenge uine chokwadi chokuti wazadzisa zvese zvinodiwa. Paunoziva kuti waita zvose zvaunoziva kuti zviitwe, uye wozviradzika pamberi paMwari, pane chinhu chimwe chete chekuita, ndiko kubatirira pavimbiso yavo ipapo. Gara ipapo. Mwari vakavimbisa kupindura. Vachazviita. Hauzive zvavakarayira, ingirozi ipi kana izvo zvekuita. Unogona kunge huri usiku huno, shumiro yekunamatira vanorwara isati yatanga mangwana manheru. Mwari vanogona kunge vaona chimiro chako nhasi. Vanogona kunge vanzwa munamato wako. Ndanzwira tsitsi kwazvo vanhu ava matsi nembeve veidzi. Ndinoda kuisa maoko pavari uye ndovanamatira. Ndakange ndatanga kumira manheru apfuura, asi ndikati zvaizova zvisina kunaka kune vamwe vese. Asi ndinoziva sei kuti kune imwe nzvimbo hakuna here Mwari vakanyarara vanoziva mwoyo? Vanhu ava vazadzisa zvavo zvinodiwa naMwari, uye vakagadzirira. Uye pane ngirozi manheru ano ichavadzikinura kubva mukutambudzwa kwavo kwose. Ndinoziva sei Mwari vanogona kunge vakarayira kudzikinurwa kwavo manheru ano. Zvinhu zvokuti nanamatira vanorwara here kana kuti kwete, vachazviona nokuti Mwari vazvida. Iva nechokwadi naMwari uye zvadaro woramba wakabatirira. Zadzisa zvavanoda. Mwari vanoziva kuita zvinhu zvakanaka, vanoziva kuzviita nenzira chaiyo. Zvino chinhu chinoshamisa kuti Mwari vaizotumira muprofita wavo kuimba yechirikadzi, inzvimbo yakadii, asi anofanira kunge aiva ari mudzimai ane hunhu chaihwo, kana kuti vangadai vasina kumbotumira muprofita wavo ikoko.
Oh,
kana munhu akanga akakodzera, aizofanira kuva munhu akakodzera kutandadza murume akaita saEria. Munorangarira, aive Zakariya mumba make kuti akanga akatendeka nekuvapa chokwadi, akamirira kuti Mwari vavape mwana. Zvino mutumwa Gabrieri akauya kumba. Aiva mhandara Maria akanga ararama zvakachena uye asina kusvibiswa, uye akamirira vimbiso yaMwari uyo wavakatumira mutumwa kwaari. Taura nezvekumhanya-mhanya nenyika uye nekutamba nenyika, uye zvadaro tarisira kuona ngirozi nekuva neminana ichiitwa zviri kunze kwourongwa hwaMwari. Unofanira kurarama zvakarurama. Chenesa imba, chenesa tsika dzako, bvisa zvinhu zvenyika, bvisa makadha ako nekuwadzana kwako nenyika. Gadzirira. Zvino ipapo mutumwa waMwari anogona kutaura uye oti, usatya, ndini. Zvino zvinhu zvinoitika. Asi iye mudzimai mudiki akanga ari zasi achinamata, asingazivi kuti kwaiuya muprofita aifamba achidzika mugomo. Akanga aine chiratidzo chekwekuzoenda. Mwari havatungamiriri vanhu vava vasingaoni, vanovaudza kwavari kuenda. Akanga akatarisa muguta. Oh, zvaive zvakashata kwazvo. Vanhu vakanga vachifa nenzara uye vachichemera mvura, uye nevanhu vane nzara mucherechedzo wehunzenza, mucherechedzo wechivi. Uye nyika ino yapinda munyatwa. Haugone zviereso, kunyangwe murayiro wemasikirwa haungaite kuti zvidaro. Kana tiri kuparadza mari nemararamiro akaipa, uye hafu yepasi rose ichifa nenzara, vose vanhu vakafirwa naKristu. Ndicho chikonzero minda yekuvhangera iri pamwoyo wangu. Mune vashumiri vakaishonakisa muno muPhoenix nekwese muUnited States nenzvimbo, machechi ari pakona yega yega, varume vakuru vaMwari, shumiro dzokunamatira vanorwara, varume vakuru saOral Roberts nevamwe varume vakuru vachiparidza. Uye kune vanhu mhiri uko vari kufa vari zviuru zuva nezuva vasina kumbonzwa nezvezita raJesu. Vechitema vadiki vanonzwisa urombo, vane tsvina, vane nzara zasi zasi uko muAfrica, uye neuko kuIndia, machinda madiki avete mumugwagwa vachifa vasingatombozivi kuti Mwari zvinorevei. Uye zvakare tinokakavadzana pamusoro pemisiyano yedu midiki yezvatinotenda mukunamata.
Oh,
hazvina kungonyatsonaka, handifungi shamwari, kana zviri pamwoyo wako kuzviona izvozvo. Zvino cherechedzai. Mudzimai mudiki uyu anonzwisa urombo mushure mekunge atarisa panze nepahwindo ndokuona kuti kwaive kuda kuedza. Haana kuziva chakanga chakamumirira. Akanga achifunga kuti rwaiva rufu kwaari nekakomana kake kadiki. Saka ini, painga akarara, ngatingomutarisai kwamaminitsi mashomanana. Anoenda mushure mekunge anamata, ndokupuruzira bvudzi rake diki kubva mumaziso ake, ndokuti, muchinda mudiki anodikanwa, wakafanana zvikuru nababa vako vanokosha vatsvene. Vaivimba sei naMwari, vakapa upenyu hwavo sei nokuda kweIsraeri kunze uko muhondo, uye wakafanana navo zvakanyanya. Uye mudikani, handizivi kuti sei vasina mhosva vachitambura pamwe nevane mhosva. Asi vanodaro. Nyika ino, maKristu vachatambura nemhaka yekusarurama mune zvematongerwo enyika. Zvinoita kuti nyika yose itambudzike. Zvino, ndiri kumuona achipinda achiti, ndichagadzira kakeke kadiki zvino. Ndine zvinongokwana bedzi keke diki rimwe chetere rechingwa zvasara, uye kana tachidya, zvadaro tichafa. Saka anopinda mukamuri ndokutora hupfu kubva mudende rehupfu. Ndiri kumuona achimbori pukuta neruoko rudiki rworwo rwakaondoroka, achirova-rova kadende kadiki mahwai vehuri, achirova-rova guruva rose zvaro. Zvino pakupedzisira, akawana unokwana keke rimwe chete. Anoenda kuchinu chidiki ochisimudza, omimina mafuta ose kubva machiri anenge chipunu chizere. Zvino hupfu, zvinhu zvose izvozvo zvine zvazvinoreva upfu hunomirira kristu kristu ndiye akanga ari chipiriso cheupfu vavaikuya upfu hwechipiriso chinozunguzirwa chakristu uyo akanga ari kristu muchipiriso chinozunguzirwa mutestamende kare vaiukuya neimwe mhando yeuyo kuti chidimbu chese cheupfu chinofanira kuchekwa zvakangofanana nokuti jesu kristu mumwe chete zuro nanhasi nokusingaperi unorangarirapo zvimwe zvikoro kumusoro uko zvaisaziva mutsauko pakati pemapudzi nepizi ndokukanda mapudzi emusango mupoto yepizi kuti vabike zvino vakadanidzira kuti mune rufu mupoto eriya akatora chanza cheupfu akauyisa mupoto ndokuti idyai upfu hwakaita sei upfu mupoto hwakazvishandura kubva murufu kuenda kuupenyu kubva kune chinouraya kuenda kune chinopa upenyu ndizvo zvimwe chete zvazviri manheru ano kana mupoto mako muine rufu kristu akakandwa mumudziyo wako anokubuditsa kubva murufu uchienda kuupenyu kristu anounza mutsauko achipinda mumwoyo wemunhu anopa rugare runopfuura kunzwisisa uye zvakare unopa upenyu husingaperi uyo anotenda mumwanakomana ane upenyu husingaperi uye haangatongoparari zvino akatora upfu hwaimiririra kristu uye kristu ishoko pakutanga shoko rakanga riripo shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari uye shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu kristu chipiriso cheupfu ipapo akaenda kunotora mafuta zvino mafuta anomiririra mweya saka akaisa shoko nemweya pamwe chete ndokutanga kuzvisanganisa chimwe chinhu chinofanira kuitika kana izvozvo zvaitika ngave manheru ano okuti shoko randiri kuparidza riwire mumwoyo mako zvinorega mweya mutsvene upindemo wotanga kuzvisanganisa tarisa kuti chii chinoitika kana ukaisa shoko nemweya pamwe chete jesu akati kumukadzi aive patsime mudzimai ndinokuudza nguva iri kuuya nazvino yatovapo apo mwari vanoda kunamatwa mumweya nomuzvokwadi uye ivo izvokwadi upfu tarisai zvaakaita akasanganisa shoko nemweya pamwe chete vanhu vazhinji vane mweya vasina shoko nevamwe vane shoko vasina mweya asi iwe tora uzviise zviri zviviri nenzira chaiyo munzvimbo yazvo pane keke riri munzira pane chimwe chinhu chiri kugadzirwa chirikadzi duku inonzwisa urombo yaisaziva zvayaiita asi mwari vakati kuna eriya ndamurayira uye eriya ari munzira yake pamusoro pematombo emumugwagwa achidzika kuzoona chiratidzo chake chichizadzikiswa pane imwe nzvimbo zvino heunoyo akamirapo misodzi yaari kupukuta neruoko rwehanzu yake rwakare rwakabvaruka uye achiti jehovha mwari kutenda kwangu hakuna kumbokundikana uye hakukundikane neimwe nzira handizive kuti zvese izvi zvakamira sei asi isu tinodzidziswa kuti zvinhu zvose zvinoshanda pamwe chete mukunaka akanga achisanganisa upfu ushoma akagadzira keke diki ndokuriumbiridza akati zvino yave nguva yekuti ndibude kunze kunotora huni anodzokera kunovhura goni ndokuti ishe dumburiya duku rinonzwisa urombo rine nzara rirerapo uye handina kumbodya kwemavhiki maviri kana matatu ndakamupa chimedu changu chekeke ndiwo amai rudo rwaamai kumwana wavo hakuna chakafanana narwo kunze kwerudo rwamwari bedzi amai vangakanganwa mwana wavo anoyamwa asi handimbofi ndakakukanganwai mazita enyu akanyorwa pazvanza zvemaoko angu ko vangakukanganwa sei handifi ndakakurasai kana kukusiyai ndichava nemi nguva dzose kunyange kusvika kumagumo enyika hoyo achitarisa mwana wake pamwe ndokuverevedza achimutsvoda pahuma yake diki zvisinei kana akafenda uye onofira kunze anobuda panze zvakangotanga kuita sezuva rakatanga kubuda nepamusoro pezvikomo zvejudhiya zvino anotarisa zuva richitanga kudongorera zasi kwemugwagwa anonzwa kutuka nekuenderera zvino anobuda kunze muchivanze uye cherechedzai akanhonga zvimiti zviviri kwete svinga rose zvimiti zviviri chii muchinjikwa zvino chero munhu anoziva chero mumwe weshamwari dzangu dzechiindia ari pano anoziva kana chero muvhimi nzira chaiyo yekubatidza moto kuti ugare ndiko kuchinjika zvimiti zviviri matanda maviri wowatungidza moto nepakati chaipo uye wongoramba uchikuchidzira unogara usiku wese nguva zhinji ndakarara murenje ndiine zvimiti zviviri zvisina kukura kupfuura icho uye ndokuramba ndichidziyirwa usiku hwose wakangokwana kuti ndirambe ndichidziyirwa ndichiuita kuti urambe uchibvira pakati pawo chaipo zvino achaita sei achatungidza zvimiti zviviri izvi uye shoko nemweya zvaunza kuzvipira kwako pachako pamuchinjikwa wagadzirira kuita basa wagadzirira upenyu kuisa shoko nemweya ndiko kutenda kwake mushoko ramwari nemweya mutsvene achizvitungamirira pachake kuti apirise chero chinhu hacho kumuchinjikwa zvino paakaisa chimuti muhapwa yake zviviri zvazvo ndokutanga kudzokera akatanga kudzokera zvino paiva neinzwi rakauya richibva kugedhi mudzimai izvi zvisati zvaitika harawa zvichida ine mhanza uye uchena hwakarembera nendebvu dzake uye nebvudzi rakarembera pasi chimuti chidiki muruoko rwake dehwe rekare rehwai kana chimwe chinhu chakamoneredzwa paari achifamba achidzika nenzira achiti ishe ndekamwe kafenzi kadiki kachena pachange paine mukadzi wechidiki anotaridzika zvakaisvonaka anofanira kunge aive ari mudiki mukomana aive ari mudiki kunze muchivanze makandiudza kuti ndiyo chirikadzi yaifanira kuzondipa zvokudya zvino ari kupi ndicharamba ndichifamba mweya unomutungamirira nenzira iyi wobva wamutendeutsa o zvinoshamisa kwazvo sevanakomana vamwari vanotungamirirwa nemweya wamwari zvisinei kuti zvinonzwika seupenzi sei vanotungamirirwa anoenda anodzika neimwe nzira wobva akwira neimwe ndokudzika neimwe nzira wobva akwira neimwe mushure mechinguva mweya wakati tarisa kurudyi rwako zvino ndokutarisa sezvizvi sezvaanongoita pano papuratifomu usiku hwega hwega o mwari vachiri vamwe chete tarisa kurudyi rwako kuruboshwe rwako pane mumwe munhu ari kunamata anozvida zvino akatarisa kurudyi rwake nhai pane kafenzi kadiki kachena ndizvozvo chaizvo handisi kuzobva pano nokuti hoyo muti wakare wakamirapo uye hezvo zvese zvandakaona chaizvo muchiratidzo gonhi rinovhurwa ndokubuda mumwe mukadzi mudiki mutete zvinorangarirai ari kungonotora zvimiti zviviri hainge akakwanisa kutora zvitatu zvinotora zviviri kugadzira muchinjikwa akatora zvimiti zviviri ndokuchiisa paruoko rwake ndokutanga kudzokera achifunga ndichange ndagadzira keke diki kana mukomana mudiki amuka uyezve ndichari pakwaari kuti adye handizoridyi ini pashe zvangu uye ndichaisa kakomana kangu kadiki mumaoko angu uye ipapo tichag gara tofa hedu ndokubva atanga kupinda mumba akanzwa izwi risiri remazuva ese pagedhi rakati amai mungandiunzirewo mvura shoma yekunwa mumudziyo here zvino akacheuka ndokufunga hapo pamire harawa ine mutsa pagedhi akanyatsomutarisa uye zvichida akapukuta misodzi mumaziso ake kwaive kuchiri rungwanangwana munoziva mwari vanoita zvinhu zvisinganzwisisike kwazvo mudzimai akanga akagadzirira kurasikirwa mvura yaive chinhu chaishayikwa mvura yaive isati yanaya kwamakore matatu nemwedzi mitanhatu mungandiunzirawo here pamwe mwari vakamuudza kuti ataure izvozvo ona kuti mudzimai aizoita sei vachiedza madayiriro ake mungandiunzirawo here mvura shoma yekunwa mumudziyo zvino akamutarisa anonzwika zvakasiyana pane chimwe chinhu pamusoro pemutana chinondinzwisa tsitsi chero zvake mutendi muna mwari achagoverana nemumwewo kusvika kune icho chekupedzisira hongu ndicho chinhu chimwe pavanhu vependekosti vanobvisa shati pamuviri wavo nekuda kwechikonzero ndizvozvo ichokwadi chinhu chikuru chimwe chezvinhu zvikuru navo ndivo vapi vakurusa munyika nokuti vanoziva kuti zvinhu zvepanyika izvi hazvina maturo vanoisa pfuma yavo kudenga nokuti vari kuenda kumusoro ikoko mamwe mazuva ano uye saka mudzimai uyu akati ndichangogovera mvura yangu tichafa saka ndicharasikirwa nemvura yangu yekunwa ndoipa kumutana ane mutsa akamirapo nokuti anotaridzika kuva nenyota uye akaneta akati ndichaiunza akabva atanga kufamba zvino akanzwazve izwi richiti uye mune rumwe ruoko rwenyu mungandiunzirawo here chimedu chidiki chechingwa o ini zvangu zvino chave chii zvino tariro yake yekupedzisira yeupenyu hwemwana wake tariro yekupedzisira yaaiva nayo uye chingwa chacho chinenge chapera mafuta apera zvinhu zvose zvinenge zvapera zvino Asi akacheuka uye akashaya kunzwisisa akati, ndingori netupu tushoma twasara mudende, ndine mafuta anongokwanirana andaunyorovesa, uye ndatozvigadzira kana kuti ndazvisanganisa. Ndine shoko nemweya zvakasanganiswa pamwe chete imomo. Ndine muchinjikwa pano kuzviisa pauri, kuzvigadzira kuita keke rinopa upenyu. Zvino ndipapo mweya neshoko zvinouya pamwe chete pamuchinjikwa, zvinokugadzirira chingwa cheupenyu, ndizvozvo chaizvo. Uye ndinazvo pamwe chete, uye ndave kupinda izvozvi kuti ndiri bheke. Zvino ndopakakukomana kangu kadiki kari kufa mukati umo kachema usiku hwese kachida chimwe chinhu chokudya. Ndinofanira kukapa. Ndichazvinyima rangu uye ini ndicharipa kwaari. Uye zvadaro ndichakatora maoko angu uye tose tichamirira rufu. Akati, asi ndigadzirirei diki kutanga. Hazvishamisi here kuti murume angakumbira mukadzi ari chirikadzi ari kufa chekudya chokupedzisira chaiva nacho mumba aine mwana akanga ava kufa? Mwari vanoita zvinhu zvisinganzwisisike kwazvo. Akati, ndigadzirirei diki kutanga. Akafungisisa. Munoziva, Bhaibheri rinotaura kuti takatandadza vatorwa. Takatandadza vatorwa vaivengirozi tisingazivi zvataiita. Saka akati, ndichazviita. Zvino mudzimai paakatendeuka iye ndokuti, nokuti ini zvangu hapo pazvaive nyaradzo hurusa iyo chero mutendi upi zvake atamboteerera kwairi, nokuti zvanzi naJehovha. Ndiro shoko raakanga akamirira. Zvanzi naJehovha, dende harisi kuzosara risina chinhu, kunyange chinhu hachisi kuzopera kusvikira zuva iro Mwari vachatumira mvura panyika. Chii chatinowana ipapo? Tsvaka umambo hwaMwari kutanga, uye nokururama kwavo, zvimwe zvinhu zvose zvichawedzerwa. Ndinoziva sei, hama Branham, ndinoziva sei, chinhu choga chandinoziva, isa Mwari pakutanga uye woenderera mberi, zvipire, sanganisa mafuta, sanganisa shoko nemweya pamwe chete, zviise pachako pamuchinjikwa uye woti, hezvino ndiri pano Ishe, isa Mwari pekutanga mune zvose. Nokuti zvanzi naJehovha, chinhu hachisi kuzopera kunyange nedende harisi kuzopera kusvikira zuva iro Ishe Mwari vachanayisa mvura panyika. Akaziva ipapo kuti aive muprofita waMwari aitaura kwaari. Mwoyo wake unofanira kunge wakasvetuka sei. Akamhanyira mukati ndokugadzira keke dikiriya ndokuuya naro kwaari pamwe nemvura maoko achidedera pamusoro pematama iwayo akanyura mukati. Akaziva kuti Mwari vakanga vauya kuzonunura nokuda kwechidimbu chidiki chechingwa. Ingotora iyoyo vimbiso diki imwe chete yaMwari, wogadzirisa zvinhu zvose uye zvobva munzira. Tarisa zvinoitika. Wana mwoyo iwoyo, kusatenda kure nayo. Ingotora kakutenda kadiki ikako kauinako wokaisa pamuchinjikwa woti, uku ndiko kwega kwandinako Ishe, kutorei. Tarisa zvinoitika. Zvanzi naJehovha. Vachiri vamwe chete nhasi sezvavagara vari. Ndizvo mudzimai akanga akamirira. Vamwe zvinotaridzika kusviba kwazvo zvino, asi unoziva, dzimwe nguva tinodzidziswa, uye ndakaparidza nezvazvo humwe usiku, kunogara kuchiita rima gurusa koda kuedza. Inguva yerima gurusa reusiku apo nyama tsatsi inopenya, iri kutaridza kuuya kwezuva. MuGermany vane mufananidzo. Vanoudaidza kuti mufananidzo wegore. Ndiwo unokwikwidzana nemufananidzo mukuru uyu wekurovererwa kuri kuForest Lawn muLos Angeles. Mufananidzo mukuru uyu wakafara sezvakaita chivakwa chino pano neuko. Vakatozovaka chivakwa chakapoteredza mufananidzo wacho. Vazhinji venyu makauona. Asi uyu uri muGermany unonzi mutumwa kana zuva regore, ndinotenda unodaidzwa kudaro. Uye paunobva chinhangwe kubva pauri uye wotarisa, unotaridzika zvinotyisa. Unotaridzika kunge makore ane hasha ari kuvhengana-vhengana saizvozvo apo zviedza zvinopenya pauri. Uye zvinoita sekunge makore ari kufamba semagadzirwo akaitwa mufananidzo wacho kuti upe chadzera chezviedza. Zvinoita kuti utaridzike segore dutu rine ukasha riri kuuya kuzoparadza zvose. Zvino ipapo unobva waudzwa nemutungamiriri, famba pedyo uye chingoramba wakautarisa. Uye kana wanyatsoswedera kwauri, haasi makore, mapapiro engirozi ari kurovana pamwe chete dzichifara. Iropafadzo rakavanzwa. Pamwe urwere hwako manheru ano, pamwe kuzvipira kwako kuti uye pano kwanga kungori ropafadzo rakavanzwa. Ngirozi dzamwari dziri pano, dziripo kuti dzibatanidze mapapiro adzo pamwe chete uye dzifare, nokuti zvakanyorwa murugwaro kuti ngirozi dzekudenga dzinofara kana mutadzi mumwe chete atendeuka. Funga nezvazvo, nokuti zvanzi naJehovha, Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Nyasha dzake hadziperi, uye anoda kukupa chero chipi zvacho chinoshuvirwa nemwoyo wako. Zvino ngatinamatei kwekanguva takakotamisa misoro yedu mumunamato, uye ndinoimba kuti munoramba muri muchinhano chemunamato. Pane mumwe munhu here pano nemeso yenyu akavharwa nemisoro yenyu yakakotamiswa kuguruva ramakabviswa kwariri? Uye kana Jesu akanonoka, munodzokera kuguruva. Uye usina kuponeswa, ungangosimudza ruoko rwako here kudai uye woti, hama Branham, upenyu hwangu hwange huri hwekusuwa zvakare, uye handina kuponeswa. Ndirangarireiwo muminamato yenyu manheru ano, hama, ndichasimudza ruoko rwangu. Munhu iyeye ari muno here, mukomana, musikana, murume kana mukadzi, asina kuponeswa? Handisi kuzokukumbira zvimwezve, chingosimudza ruoko rwako zvino kuti ndikunyengeterere. Kurudyi rwangu, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, nemi, nemi, umwewo uko kumashure shure, umwewo nechepano, muchikamu chiri pakati, ingosimudza ruoko rwako. Pasina anotarisa, ingondiregai ini nemweya mutsvene titarise. Zvino Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, zvakanaka izvi. Mumwe munhuzve ari muchikamu chepakati, simudza ruoko rwako uti, hama Branham, handisi muKristu. Ndakanetesa mweya mutsvene kuenda kure kure neni kusvikira haachatombondinetsa zvachose. Asi chaizvo ndinoziva kuti ndiri kukanganisa. Ndinoziva kuti handisati ndambozvarwa patsva nemweya mutsvene. Ndinoziva kuti ini handina kufanira, ini handina kana, handina kureurura zvinhu zvangu zvese, handisati ndazadzisa zvose zvinodiwa naMwari. Pamwe uri kurwara, hazvina zvazvinobatsira kusvikira wazadzisa zvinodiwa naMwari. Hama Branham, ndakapupura chiKristu kwenguva yakareba, asi chaizvo ndakagara ndichipokana kupodza kwaMwari. Ndaingoita sekunetseka kana mweya mutsvene uyu waiva wechokwadi. Oh, hanzvadzi inodikanwa kana hama inodikanwa, hapana chaungawana kubva kuna Mwari wakadaro. Kwete, unofanira kuzadzisa zvose zvinodikanwa, uye wova nechokwadi chokuti wakagadzirisa pamberi paMwari, zvinotora vimbiso yavo wobatirira pairi. Kuruboshwe rwangu, pangava here nemumwe nechemukati umu? Vamwe venyu imi vechidiki kumashure uko, zvimwe chetezvo, kana usiri muKristu, simudza ruoko rwako uti, ndirangarirewo hama Branham, Mwari vakuropafadzei, ndaona maoko enyu. Kumashure shure uko, kumashure shure chaiko, ndiri kuona mudzimai, kumashure kuno hongu, uko nechepano apa, hongu, musikana mudiki, hongu, hongu Ishe vakuropafadzei mose apo. Zvakanaka izvi. Zvino ndakuvimbisai kunze uko, ndizvo zvoga zvandichakukumbirai, kungosimudza maoko enyu. Zvino tava kunamata. Uye tisati taita izvi zvino, mushure mekunge tawana vatadzi vasimudza maoko avo, vamwe 20 kana 30, vangani vanorwara, ungasimudza ruoko rwako uye woti, ndirangarireiwo hama Branham muminamato yenyu, kuti Mwari vandinzwire tsitsi uye vandipodze. Ndinofungidzira kuti pane 200 kana kupfuura vavo. Zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vedu vekudenga, inyasha huru kuuya kwamuri nezvikumbiro izvi. Uye kwandiri, ndiri musiki wako, zvinovasimudza ruoko rwavo. Zvino zvinoratidza kuti mweya iwoyo mukuru kupfuura sainzi. Baba, makati hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kunge Baba vangu vamukweva kutanga. Uye vose vanouya kwandiri, ndichavapa upenyu husingaperi. Zvino ndevenyu, Ishe, vapei upenyu iko zvino ipo pavagere pazvigaro zvavo. Dai vave neupenyu husingaperi. Dai mukavamutsa pazuva rekupedzesera, movaisa kuna Mwari Baba vekudenga sematombo anokosha ari mukorona yechechi. Zviitei Baba. Ndinonamatira ava vanorwara nevanotambudzwa. Maoko avo mazhinji aenda mudenga manheru ano nokuda kwokuti vaona kuti mudzimai aida Mwari zvechokwadi, aona nguva idzodzo dzakakosha dzichiuya. Pasina kupokana, pane vazhinji vakagara pano nenzira imwe cheteyo. vanofanira kufa, asi Mwari vakatorayira vaprofita vavo, uye zvinhu zvose zvakanaka zvichazongoshanda zvakanaka. Kana vaine chokwadi chokuti zvinhu zvose zvakaringana, zvadaro vane chokwadi naMwari, vane chokwadi chekuti vanochengeta vimbiso yavo. Zvino Baba, tinonamata kuti mushande navo manheru ano, sevana venyu vane rudo vanorwara, uye muchaporesa marwadzo avo, uye muvape simba nenyasha nekutenda. Itai Baba. Ropafadzai vashumiri vose vari pano manheru ano, vaprofita venyu vanokosha. Tinonamata kuti muzovazodza Ishe, uye dai vakava wacho acharopafadza dzimba dzevanhu ava, kuti pave nechingwa cheupenyu mudzimba dzavo chero bedzi vachirarama. Dai chinhu chavo charega kupwa kana matende kushayiwa chinhu. Ngakuve nechingwa chemweya muchechi imwe neimwe munyika ino, Ishe, chinopa zvokudya kune vane nzara avo vanoshayiwa. Zviite Ishe. Tinokudai uye tinoziva kuti makatida kutanga, nokuti patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira. Asina mhosva achiitira vane mhosva kuti ave murevereri wezvivi zvedu, kuti atiyananise tichidzokera kuna Mwari. Patakanga takarasika uye tisina tariro, tisina Mwari kana mwanakomana wavo, kubva mubindu reEdheni, kubva mukudarika kwemadzibaba edu kwakatipinza munyonganyonga yechivi. Uye Jesu akatida zvokuti akauya nokuda kwaMwari ndokutidzikinura kuti tidzokere kuna Mwari, kubudikidza nemupiro hweupenyu hwake paKarivhari. Ndinokutendai Baba nokuda kwekunaka kwenyu kwese. Tiri kurarama mumimvuri yenguva yekupedzisira. Panogona kunge pasina mangwana manheru, handizivishe zviri kwamuri. Asi zvichiri kugoneka kuti vamwe vanokwanisa kupinda manheru ano, Baba, ndinonamata kuti mutumire Mweya Mutsvene. Makati, sezvazvaiva zviri mumazuva eSodhoma, ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Mumazuva eSodhoma vaiva nemapoka matatu evanhu: mutadzi, nhengo yechechi inongodziya, uye nemusanangurwa akadanirwa kunze, vaSodhomi, nevokwaRoti, nevokwaAbrahama akadanwa kubva munyika. VaSodhomi vakagamuchira vashumiri vaviri vaive neshoko guru. Zvino boka raAbrahama rakagamuchira chiratidzo, uye chiratidzo chacho chakanga chiri murume aive neguruva pahanzu dzake, aiziva Abrahama ari mutorwa. Akaziva mudzimai wake Sara kuti zita rake aive ani, uye akaudza Abrahama nemusana wake wakafuratira kutende kwaiva naSara kuti, ko asekei? Oh, Mwari, dai chechi yapepuka uye yaona sezvakataurwa naJesu, sezvazvaiva mazuva eSodhoma, ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Mwari vamwe chete ivavo vaizoonekwa vari munyama yechechi yavo, uye vaizoratidza chiratidzo chimwe chete. Zviite Ishe zvakare manheru ano. Tinokumbira nomuzita raJesu. Amen. Zvino chingomunamatai mukutapira mumweya. Mushure memharidzo, hausi kunzwa kusukwa here? Ungori Mweya Mutsvene chete uri kungochenesa mwoyo wako kubva pakusatenda kwese, uchikudzosera chaimo mugwara zvakare naMwari. Zvino ndiyo nguva yokumunamata. Mharidzo yapera, saka ngatingomunamatai zvakare murwiyo urwu, tichiimba kuti ndinomuda. Munhu wose chinyararire uye nemukutapira zvino. Vhara meso ako ungotarisa nemeso ako emweya kwaari. Ona zvaakaitira chirikadzi iya. Wakakosha kwaari sechirikadzi iya. Akachengetedza upenyu hwako zvakare. Haumude here? My salvation. achiruridza pa organi zvinyoro nyoro pandinonzwa rwiyo urwu runounza chimwe chinhu kwandiri. Imwe nguva yapfuura paFort Wayne, Indiana, paiva nemumwe musikana mudiki muDunkard aiva akagara achiridza piano. Akanga asiri mupendekosti asi akanga aine vhudzi refu rakanga rakagadzirwa kumashure. Zvino ndakanga ndiri kuzonamatira vanorwara. Zvino wokutanga mumutsara akanga ari mukomana muduku akanga akaremara neporiyo. Zvino ndakasimudza mukomana mudiki kubva mumaoko ehanzvadzi ndokubata mukomana mudiki ndikati, zviro kwazvo murapi mukuru ari pano anoziva zvakavanzika zvemwoyo yose. Ini ndikati, munozvitenda here izvozvo kune ungano yezviuru zvakati kuti zvevanhu? Ehe, vose vakazvitenda. Asi vaiita sekuzengurira. Waive usiku hwekutanga hwemusangano uye vakanga vari mharidzo yakanga yakaoma kuti vainzwisise. Ini ndikati, munotenda here kuti Ishe Jesu anogona kundiudza kuti mukomana muduku uyu ndiani uye kuti zita rake ndiani? Mungatenda here? Angave here mutumwa mumwe chete akasangana naAbrahama aiziva izvo Sara? Angave here Jesu mumwe chete akaziva Natanieri paakauya akaziva Petro uye akamudaidza nezita akaudza mukadzi patsime nezvinhu zvose izvi? Angava Jesu mumwe chete here? Vese vakasimudza maoko avo vakafunga kuti aizenge ari. Zvino Mweya Mutsvene wakatanga kuzarura izvi. Zvino paakadaro, mukomana mudiki akasvetuka kubva maoko angu akamhanya achienda ndokusvetuka achidzika kubva papuratifomu. Amai vacho vakafenda pacheya vakagara pamberi chaipo pemukomana mudiki, uye mukomana mudiki achimhanya achikwira nekudzika. Musikana wechiAmish kana kuti aive muDunkard achiridza piano akabva ashanduka kuva muchena chaizvo ndokusvetukira mudenga pakati pemusangano, vhudzi rake ndokuwira kumusana kwake. Akanga akapfeka rokwe jena aitaridzika sengirozi. Zvino akatanga kuimba irworwo nendimi dzisingazivikanwe, uye paakadaro piano haina kumbopotsa rusambo ichirira. Murapi mukuru zvino ari pedyo, Jesu anonzwira, anotaura mwoyo wakaremerwa kuti ufare. Hakuna rimwe zita kunze kwaJesu. Vanhu vakaungana vakapoteredza paatari uye vachichema nokuira pasi munzvimbo dzavaive uye vachidanidzira, "Mwari ndinzwirewo tsitsi." Oh, musangano wakadini wakavepo! Chiremba uya mukuru achiri pano haasati ambokundika, haambokundikani. Zvino vangani vari munhu vanozvitenda izvozvo nekuperera nemwoyo wako wese, uye uri pano manheru ano uine tarisiro yekuporeswa nesimba raMwari? Kana muine mumwe muchivakwa wandinoziva kunze kweava varipo pano, vakomana ava vagere apa, vatatu vavo vandakataura navo rimwe zuva pahurukuru vanobva kuArkansas, hama Pat Tyler vanova gororo rakatendeuka, hama Williams vagere apo chaipo, uye sezvandinogona, uye hama Jim God, shamwari yangu, vagere ipo pano. Uye ndinofungidzira kuti ndivo chete vandinoona muchivakwa vandinoziva panguva ino. Asi necheuku ndinoziva vanhu vagere pano. Zvino Ndakamira nekorani muruoko rumwe uye nebhaibheri mune rumwe rwacho pamberi pezviuru zana ndichiti rimwe rinofanira kuva rechokwadi uye rimwe racho richikanganisa. Zvino chitendero chechikristu ndicho choga pakati pezvitendero zvose, uye vefull gospel ndivo boka rega pakati pavo vanogona kutaridza kuti Jesu Kristu achiri mupenyu. Vamwe vose vane dzidziso yebhaibheri uye vachakuudza nezvazvo. Tinewo kushandisa pfungwa kwakawanda kudaro. VeChiMohamed vanoti tine kushandisa pfungwa kwakawandawo kudaro. Tinogona kudanidzira nezwi guru pamuprofita wedu sezvamungagona pana Jesu wenyu. Asi muprofita wedu haana chaakambotivimbisa. Jesu wenyu akakuvimbisai kuti aizomuka kubva kwakafa, uye zvinhu zvaakaita maizozviitawo nokuti aizogara mamuri. Zvino munoti muprofita wedu akafa kunze uko muguva, uye imi muna Jesu akamuka kwakafa. Ngatimuone achiita mabasa. Vachaisa, rega, unogona kutamba pano nevamwe vadzidzi vebhaibheri ava vane manzwi echigiriki kana chimwe chinhu chawakatovhiringidzika pachiri pachako, asi usamboedza kuzviunza kumangange nevamwe vevanhu ivavo. Unotofanirwa kuve uine zvauri kutaura nezvazvo, uye zviri nani uzive. Ndicho chikonzero sei zvakaoma kuendesa mamishinari ikoko. Vanoziva zvavari kutaura nezvazvo, uye zviri nani utenge uchiziva, nokuti vachakupikisa pazviri. Asi ndinotenda zvikuru manheru ano kuziva shamwari kuti Jesu wedu nevimbiso yese yakaita ichokwadi. Dai ndaigona kuporesa chero munhu pano ndaizviita. Kana dai ndaisazviita ndaizova munyengeri, asi handikwanise. Asi Mwari vakapa chipo kuchechi chavakavimbisa kuti mumazuva aLuther tairarama nekururamiswa, mumazuva aWesley takararama nekucheneswa chechi ichivaiva shoma, mumazuva ePentecost takararama kusvikira nemurubhabhatidzo rumweya mutsvene nekudzoreredzwa kwezvipo. Zvino tatova vashoma chaizvo kuuya kwemwanakomana waMwari. Apa vakatenda nokutenda, apa vakadanidzira pasi pekucheneswa, apa vakataura nendimi sechipo. Asi zvino icho chinomiririra nechinomiririrwa, zvino dombo rechiruvi riri kuuya papiramidhi, uye inguva yekupedzesera apo Kristu nechechi yake vanyanya kufanana zvikuru kusvikira ichadaidza vakafa kubva kumethodist, lutheran neavo vose vari shure uko. Zvino kuchava norumuko avo vakavata panguva yokurinda yokutanga, yechipiri, yechitatu, yechina, yechishanu, yechitanhatu neyechinomwe vachamuka rimwe ramazuva ano kunosangana naShe mumatenga. Nguva yasvika, shamwari, uya kwaShe kwaswedera. Tinotarisa Jerusarema uye toona kuti maJudha akapofomadzwa nekuda kwedu. Muonde wava kutungira mabukira awo, akati nemimwe miti, Billy Graham akakonzera rumutsiro pakati pevanhuwo zvavo. Ora Roberts akakonzera rumutsiro pakati pemapendekosti, uye zvino Jesu mwanakomana waMwari auya kune vakasara ava kuzokweva vanhu kuitira dombo repamusoro, kudzosa mwanakomana waMwari kuti apedzise chinhu chekuuya kwaIshe Jesu. Akati, sezvazvaiva mumazuva eSodhoma, ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Ndichafuratira musana wangu kwamuri, kwete kungoti muone. Zvino rangarirai, akanga asiri munhu wacho. Murume akanga agere ipapo aingova imwe calcium, potash nepetroleum. Zvinhu gumi nezvitanhatu zvenyika zvakangonzi naMwari zvavakafuridzira pamwe chete ndokupinda mazviri uye vakararama. Jesu Kristu akanga ari zvimwe chetezvo. Akanga ari mwanakomana waMwari, aive Mwari vachiratidzwa munyama, asi nyama yake yaive munhu, mweya wake waive Mwari. Zvino akavimbisa mazuva ekupedzesera kuti achauya muchechi yake kwechinguvana, uye nyika ichazondionazve, asi imi muchandiona nokuti ndichange ndinemi kunyange mamuri. Mabasa andinoita muchaaitawo. Maona, zvino chiremba mukuru iyeye ari pano akati, zvino chiratidzo cheSodhoma neGomora zvino chii? Tarisai mapepa edu, ngochani, cheyama zviri kuwedzera nezvikamu makumi mana kubva muzana kudarika makore gumi apfuura. Kundengendeka kwenyika munzvimbo dzakasiyana-siyana, mhando dzose dzezviratidzo zvekuuya, chechi ichitsauka, nguva yekupedzisira pano. Zvino Mwari vari kuratidza zviratidzo zvavowo zvakare sezvatanga tichiparidza nezvazvo. Zvino kana bhaibheri iri riri rechokwadi, zviri zvaritori, ndakagadzirira kufira chinangwa ichocho. Bhaibheri nderechokwadi, Jesu Kristu anorarama, isu tiri chechi yake yakazadzwa nemweya wake. Zvino upenyu hwake matiri huchabereka upenyu humwe chete hwaakararama mumwanakomana waMwari, kana mweya mutsvene, mweya mutsvene waMwari uchigara matiri. Nekuda kwekubwinya kwaMwari, uye nekuda kwechechi, uye nekuda kweurwere hwako, iwe unorwara nekutambudzwa, bata mupendero wenguva yake, uone kana ungagona kumukonzera kuti ataure kubudikidza neni semuranda wake. Okudaidza sezvaakaita mukadzi akabata nguo yake, dai Ishe vazviita. Zvingakuita here kuti utende zvikuru uye wogamuchira kuporeswa kwako? Vangano vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira kupodzwa kwavo kana Mwari vaikudaidza saizvozvo, kana kuvaona vachidana? Simudza ruoko rwako. Ishe ngava zviite. Rambai muchiridza murapi mukuru iyoyo. Mungadaro here? Ndinonzwa kutungamirwa kuita izvozvo. Ndichatendeukira kushamwari dzangu pano manheru ano zvakare. Kungokutarisai. Hama, handisi kuedza kwamuri. Mwari ndiwo chapupu changu hama David. Sekunyatsojekesa chaizvo kwandakazviita kuvanhu kuti handisini, ina handinei nechekuita nazvo. Ndingori chete, Mwari vaifanira kushandisa mumwe munhu. Ivo vari, uye hapana maoko anokodzera, asi Mwari vanoita kuti akodzere. Unoona, ivo vanosarudza nyika isati yavambwa, chinangwa chavo kuti chiitwe, uye chinofanira kuitwa, chinofanira kutoitwa. Chechi chavepo isina gwapa kana kunyana, nyasha dzaMwari dzichaita izvozvo, zvichatofanira kudaro, zvichatora nyasha. Sokutaura kwaakaita naAbrahama, apo Sara akavapokana, zvakanaka ipapo chaipo, vangadai vakauraya Sara ipapo chaipo nekuda kwokupokana. Nokuti ndicho chivi chakaipisisa chiriko, ndiko kusatenda, uye ndicho chivi choga, uye akapokana uye akasekera mukati make, mutumwa paakamunzvera mutende. Ndizvozvo here? Asi sei asina kukwanisa kutora Sara, nokuti akanga ari chikamu chaAbrahama, aitozofanira kutorawo Abrahama zvakare. Zvino isu, tiri chikamu chaJesu kana tiri mumutumbi waKristu. Kusatenda kwedu kunoregererwa kana tikazviita mukusaziva sezvaakaita, nokuti akanga achitya. Unotenda here kuti pane chimwe chinhu chiri kuoneka papuratifomu? Oh, ndinoshuwa kuti dai ndaikwanisa kutsanangura izvi. Ndinofanira kutendeuka. Ndiri kuona mudzimai ane ganda riri kuvava. Mamubata. Kuchakusiyai, nokuti chave chiedza pose pakakupoteredzai. Kana muchigona kutenda, zvinhu zvose zvinogoneka. Zvinotendai.
So what you'll see, it's not psychology reading.
Kuti muone kuti hazvisi kushandisa pfungwa kuverenga pfungwa dzenyu. Ndichafuratira musana wangu kwamuri. Ko kumusoro kudiviri. Izvi zvakaitwa kamwe muAngelus Temple, hanzvadzi. Hama David, munorangarira. Zvino ndinongori kuitira kuti muone kuti ndiri kutaura nemi. Zvinoratidza kuti handina kubatana nevanhu ikoko. Chokwadi, iwe uri pasi. Ndinoziva kuti munonzwisisa, maona. Asi ndiri kukumbira nyasha dzaMwari kuti dziite chimwe chinhu kuti vanhu vagoziva. Hongu, ndiri kuona munhu wechidiki. Musikana wechidiki. Anobva kure nepano. Haasi wemunyika ino. Anobva kunyika inonaya mvura uye ine miti yakawanda nechikwindi. Anobva kuOregon. Ane pfari. Akagara kunze uko. Unotenda here kuti Jesu Kristu achakupodza?
Stand up, sister.
Unomugamuchirira here? Simukai, hanzvadzi. Endai kumba uye ndinotsiura dhiabhori wacho. Unotenda nemwoyo wenyu wese here? Zvakanaka. Muchikamu chepakati apa, mumwe munhu iva nekutenda, musapokana. Ndichataura nemi, hama Schultz, kuitira kuti muone kuti ndiri kutaura nemi. Ndiri kurega mumwe munhu apo. Hapana makadhi kunamatirwa, saka zvingori chete zvino kurega kuunza chero munhu kumusoro, asi kuti vagone kuona. Hongu, pane mudzimai akaita semutete. Ane kenza. Anga achifanira kuve ari kuchipatara nhasi. Akagara kumberi kuno. Akaita semukadzi mutete. Zita rake anonzi Muzvare Peterson. Maona. Zvakanaka mudzimai. Iyi vanokutenda muna Mwari. Dai Mwari vekudenga vauraya dhimoni iroro kusvikira risisazoonekwe nemumwe munhuzve. Unotenda mwanakomana waMwari here? Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Ingova ine kutenda maari, ndizvo zvega zvamunofanira kuita. Zvakanaka. Mese magadzirira here kutenda nenzira iyi? Regai nditaure nemushumiri uyu ari pano. Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Noimba mumwe munhu necheuko anodarowo zvakare. Kuti muzive kuti ndiri kutaura nemi. Asi onai, simba raMwari rinofukidzira zvinhu zvose zvepfungwa. Ropinda mumweya wechiyero, chiyero chemweya. Hongu. Kumashure kwangu kune mudzimai, uye haazive kuti chii chiri kumunetsa. ari mudzimai anonzwisa urombo uyo akaitwa maoperation yokutanga yepiri yetatu yechina mashanu havazivi kuti chii vana chiremba havazivi kuti chii akatumirwa kuno kuarizona kunozorora anobva kulouisiana zita rake anonzi mai pearson zvakanaka mai pearson pane imwe nzvimbo kuseri kwangu simukai munditarise munonditenda here kuti ndiri muprofita wamwari handi kuzivei kana zvirizvo minirai ruoko rwenyu tiri vatorwa mumwe kune mumwe zvataurwa ichokwadi ndizvo here vana chiremba havazivi kuti chii chiri kunetsa pamuri itsinga dzenyu dzemanzwiro nyatsonyararai chaizvo ivai nekutenda uye muchaenda kumba mabhora ivai nokutenda muna mwari unotenda here kuti mwanakomana wamwari akamukazve zvino ko mumwe munhu muchikamu ichi mese magadzirira here kutenda kumashure kuno pat unofara here kuti uri mukristu hazvifadzi here kubuda muupenyu hwawairarama uye wova mukristu heunoi mudzimai ndemumwe mudzimai mumwe murume uye nemwana mudzimai ari kubata mwari ari kumashure kwangu uye ane rakaita sedambudziko remudumbu uye iye anopera simba mushure mazvo haasi wekuno tingati anobva kunyika yakaita segwenga asi anobva kukansas murume wake mushumiri ndiye uyo akagara apo chaipo handi kuzivei kana zvirizvo mudzimai nimirai maoko enyu sezvizvi zvakanaka changamire zvakanaka endai kumba tendai kuna ishe jesu kristu uye mugopora munotenda muna ishe here kwese muchivakwa zvino munotenda muna she here chokwadi ari pano jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi mwari vamwe chete vaigona kuratidza eriya kwaiva nechirikadzi iya mwari vamwe chete vanogona kundiratidza pauri paugere uchinamata nokuti mweya wajesu kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi munozvitenda here munhu wese ari munhu isa maoko ako pamusoro pemumwe nemumwe pandinenge ndichikunamatirai mese pamwe chete ipo pano uye tendai kuitira kuti muzive kuti mune chimwe chinhu mazviri mumwe nomumwe wenyu muri vatenda hamusi here kana muri itai ameni muupo hwamwari muumbowo husingakundiki hwerubuko rwajesu kristu isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe uye munyengetererane baba vedu vekudenga ndinopa kwamuri ungano ino yakamirira dai vanhu vose ava vatendeuka pazvivi zvavo vawana chechi yekupinda yakanaka dai avo ishe vanorwara vapodzwa dai simba rasatani raputswa pamusoro peupenyu hwavo izvozvi ndichidziura dhiabhori uye ndichikumbira kuti simba rajesu kristu riuye pamusoro peungano iyi uye ritore urwere hwese hosha yose kutambudzwa kwose kupokana kwose zvidzingei kubva kwavari ishe uye muvapodze muzita rajesu kristu mwanakomana wamwari ndazvikumbira